Please raise your right hand and repeat after me. I, Donald John Trump, do solemnly swear.
I, Donald John Trump, do solemnly swear.
That I will faithfully execute.
That I will faithfully execute.
The office of President.
Ini, Donald John Trump, ndinopika kuti ndichatungamira nyika yeAmerica nemazvo, ndichiedzera pose pandinogona kuchengetedza bumbiro remitemo. Mwari ndibatsirei.
So help me God. So help me God. Congratulations, Mr. President.
Nekuda kwechando chaikwidza kamba mumuti, vaTrump vakamanikidzwa kutora mhiko mudare reparamende reUS Capitol muWashington DC. VaTrump ndivo vave mutungamiri wenyika yeAmerica wechimakumi mana nemanomwe. Mushure mekugadzwa vakavimbisa kuzadzikisa zvavakavimbisa pavaitsvaga rutsigiro vachitanga nevanhu vari kugara nekupinda muAmerica vasina magwaro akakwana.
I will declare a national emergency at our southern border. We will begin the process of returning millions and millions of criminals.
Ndichashandisa masimba angu echimbi-chimbi kumuganhu wedu wekuchamhembe. Ndichadzosera mamiriyoni nemamiriyoni ematsotsi akabva kune dzimwe nyika kwavakabva. Ndichatumira mauto kumuganhu uyu kuti varambidze vanhu ava kupinda munyika medu.
VaTrump vatiwo hakuchisina zvevanoda kuzviita ngochani.
As of today, it will henceforth be the official policy of the United States government that there are only two genders, male and female.
Kutanga nhasi, wava mutemo weAmerica kuti kune murume nemukadzi chete.
Vaimbova vatungamiri venyika vose vachiri vapenyu vainge vari pakugadzwa kwavaTrump vanoti vaBill Clinton, vaGeorge W. Bush navaBarack Obama. Painge paine vamwe vatungamiri venyika kubva kuArgentina, China neItaly uyewo dzimwe shoroma dzakaita savaJeff Bezos veAmazon, vaElon Musk, X, SpaceX neTesla navaMark Zuckerberg, Meta yaimbonzi Facebook. Nezuro mangwanani, vaive mutungamiri wenyika vaJoe Biden, vakanwa svutugadzike navaTrump kumuzinda weWhite House, vasati vaenda vose kudare reUS Capitol kwainge kuchinogadzwa vaTrump. Zvichakadaro nhasi vaTrump vari kusangana nenhengo dzedare reHouse of Representatives neSenate kuti vazeye zvirongwa zvavari kuda kuita. Dare reSenate richaendererawo mberi richibvunzurudza vakasarudzwa navaTrump kuti vave makurukota. Vatambirwa neSenate ndiva Marco Rubio, vanova gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika. Ini ndini Evans Zininga, weStudio 7, ndiri muWashington, D.C.